Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemugovera zvita 23, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. VaConstantino Guveya Chiwenga navaTembo Mahadi vanodomwa sevatevedzeri vemutungamiri weZANU-PF munongedzo mukuru wekuti vaviri ava vachaitwa vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vanonoka kutenga zvinhu zvekisimusi nekuda kwekusawana mari nenguva. Vezvitoro vanoti kukwira kuri kuita mafuta edzimotokari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vaimbove mukuru wemauto vaConstantino Guveya Chiwenga semutevedzeri wavo mubato reZANU-PF. Mumwe adoma kuva mutevedzeri waMnangagwa ndivaTembo Mohadi. VaChiwenga vakaenda pamudya ndegere nemusi wemuvhuro vaMnangagwa vachiti vange vakamirira kuvaendesa kunewapa rimwe basa repamusoro. Kudoma kwavaChiwenga navaMahadhi sevatevedzeri vaMnangagwa kwavakureva kuti vaChiwenga navaMahadhi vachange vave vatevedzeri vemutungamiri wenyika muhurumende. Vakawanda vanoona kudoma kwavaChiwenga senzira yatorwa navaMnangagwa yekutenda vaChiwenga pabasa guru ravakaita rekutungamira mauto kuti abvise vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. VaChiwenga nevamwe vavo muchiuto ndivo zvakare vakaita kuti vaMnangagwa vakwanise kudzokera kumusha mushure mekunge vambopotera kuSouth Africa zvichiteera kudzingwa kwavo muhurumende navaMugabe. Tatadza kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti vatipe zvizere pamusoro penyaya iyi. Asi vateereri, rambai makateerera chikamu chedu apo tichakupai zvizere pamusoro pekudomwa kwavaChiwenga navaMahadhi sevatevedzeri vemutungamiri weZANU-PF. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vanonoka kutenga zvinhu zvekisimusi nekuda kwekusawana mari nenguva, uye vamwe vanga vasina nguva nekuda kwemubasa apo vakawanda vari kushaya mari mumabhanga avo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vakanonoka kuwana mari sezvo vanga vasati vatambira mari dzavo dzemihoro. Mumwe mushandi wehurumende uyo anoshanda mubazi rezvemigwagwa vaAnanias Jemedza vanoti vanga vasati vatambira sezvo mari yavo yazoratidza kuti yapinda mubhanga ravo nhasi. VaJemedza vanoti nekuda kwekuti vashandi vehurumende vakawanda vatambira muzvitoro makazara uye mitsetse yekumabhanga yakakura.
Most of the people in America do
Mumwe mugari vaChristopher Zembe ava vatenga zvekudya zvemhuri yavo vanoti vakatadza kutenga zvinhu zvekisimusi zvemhuri yavo sezvo vainge vari kubasa. VaZembe vanoti vapiwa mukana wekutenga sezvo vachazodzoka kubasa musi wa27 zvita.
Ndanga tiri pabasa ndaiuti pabasa asi hanhasi ndipava varakuhawo kudheswa musi wa27 tinoti pakrismasi tiemberera zuva yekrismasi.
VaJemedza vanoti gore rino zvinhu zviri nani sezvo mari dzavo dzauya vasati vatamba kisimusi uye vachiwana mari dzavo kumabhanga kunyange vari kupiwa madhora $50 pazuva chete. VaJemedza vanoti ane ganda ane nyama hazvenzane neasina.
Hanhasi iriko kama 29 kazanhu last time kasina kana better than nothing.
Zvichakadaro nhasi panga paine mitsetse yakakura pamabhanga akawanda muguta rechinhoi. mabhanga akawanda anga achipa vanhu mari inoita madhora makumi mashanu kunyange vakawanda vachiti shoma kushandisa pazororo rekisimusi. VaMcDonald muzuva vanoti nyaya yemari dambudziko riri kurwadza sezvo vapiwa madhora makumi maviri kubhanga reCBZ. Vamuzuva vanoti vaifanirwa kunge vachienda kumusha asi vachatadza nekushaya mari sezvo vedzimotokari vari kuramba kuti vafambi vashandise EcoCash mukubhadhara.
Zviri kuuraya basi. Tei panonge tichitori mumaminda tichirima tichiita seatitangomira pamabhengi. Hatina kana zvinhu zvazvo zvatiri kuita apa $20 ende hapana kana chaunoita $20 iyo ende vamwe vacho havasi kutomboiwana kuti nhasi kutongomira mulaini nekuti pamwe uchingotarisira asi nguva dzacho izvizvi hatifungidzo chatombosevha. Kana wanga uti panomboenda kumamisha hauchatoende wautongonzi ari kudhorobha ari kudhorobha asi uda kuuya kumusha nenyaya yekuti hauna kana mari yekuenda unoenda unoenda nei unongoidai nonotambirwawo chovapowo mari chovasiyira kana mari yechigayo chaiyo chaiyo.
Zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya zvakaita seOK neTM zvanga zvakazara nevatengi vanga vachishandisa makadhi kubhadhara asi vatengi vanoti zvinhu zvavo zviri kudhura kudarika kutenga nemari chaiyo. Vamwe vagari vakatumirwa mari nehama neshamwari dzavo dziri kunze kwenyika kuburikidza nemakambani akaita semukuru vatadza kuwana mari dzavo vachinzi hapana mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigori.
Vezvitoro vanoti kukwira kuri kuita mafuta edzimotokari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitemo yezvinhu panguva iyo veruzhinji vari kuti havana mari. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wesangano rinomirira vezvitoro reRetailers Association of Zimbabwe vaDenford Chimutashu vanoti kukwira kwemafuta edzimotokari ndiko kuri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire muzvitoro. VaChimutashu vanotiwo kushayikwa kwemari yekunze kuri kukonzera kuti vezvitoro vatenge mari iyi pamukoto zvavanoti zviri kudhurira vezvitoro pavanenge vachinohodha.
Mitengo yezvinhu iri kukwizwa nezvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisa mitengo yemafuta uyewo nyaya yekushayikwa kwemari yekunze kwenyika iyo yatinoti foreign currency. Uyewo mari iri kugadzirwa mumhepo, mari iri muRTGS isina kunge yakatsigirwa nemari chaiyo chaiyo hard currency. Saka tiri kuti isisu senyika ngatitarirei tione kuti zvii zvatingaite kuti mitengo idzike. Kutaura kwandiri kuita newe kudai tiri mushishi kuti tingechigara pasi nehurumende pari zvino tasangana nemakurukota ehurumende ende tikaita misangano yakasiyana-siyana. Ndofunga wakaona musangano wekutanga wakabva waita kuti chingwa chidzokere pamutengo wacho kunyange dai zvazvo changa chakwidzwa mutengo zvimwe zvachona zvisina tsarukano. Asi tiri kuti isusu ongororo iri kuitwa tiri kuoneswa kuti pane matambudziko aripo kuindustry, pane matambudziko aripo pane vezvitoro, pane matambudziko aripo pane vanogadzira zvinhu. Saka matambudziko iwayo tiri kuti ngataaongorore tiagadzirise. Kunyange dai zvazvo tiri kuedza nepatinogona napo kuti mitengo irambe iri pasi.
Asi vaChimutashu vanoti pane zvimwewo zvinotengeswa zvakaita senyama zvavanoti hazvifaniri kukwidzwa mitengo zvakanyanya sezvo vasiri kuzvihodha kubva kunze kwenyika. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti vezvitoro vakwidza zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekubikisa, mupunga, nyama, sipo nezvimwe zvakadaro nemari inodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Mitengo iyi ingadai yakatokwira kupfuura pairi. Asi tiri kuti isusu isusu sevemabhizimusi kunyange dai zvakatiomera tiri kuedza nepatinogona napo kuti mitengo irambe iri pairi yezvino vanhu varambe vachikwanisa kutenga. Asi mimwe mitengo yacho yakafanana nemutengo wenyama yezvino izvo kuti nyama iri kunzi inotengeswa $10 per kg izvo zvanyanyisa izvo matemba. Kana vanhu vakatadza kutenga nyama vachimhanya kunotenga matemba asi matemba onzi akutodhura kukunda nyama akuita $18 per kg anenge ari matemba ari kugadzirwa mumakore here. Asi vaakutoenda kudenga kuvachinorima mombe nematemba kujupiter nekumars. I think some of it is totally unacceptable. Business must also exercise restraint. There is an element of profiteering, there is also an element of greed which must be nipped in the bud.
Zvichakadai gurukota rinoona nezvekutengeserana vaMike Bima vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona napo kuti mitengo isarambe ichikwira zvikuru sei panguva ino yezororo rekisimusi.
kune mitengo yakakwira kwazvo munguva yapfuura ine zvimwe ine yatinoda kuti zviongororwe kuona kuti kana iri nyaya yenyama kana iri nyaya yehuku nezvimwe zvakadaro tinge tichiona zvekare varimo mumazviri tichinzwa kuti chii chiri kusakisa kuti zvinhu zvidaro tichizvigadzirisa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo ichatora matanho akasimba ekugadzirisa zvose zviri kunetsa kusanganisira nyaya yekushayikwa kwemari yekunze kuitira kuti veruzhinji vasarambe vakaomerwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutevedzeri wegurugota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti nyika yakatarisana nedambudziko rekushaya mari nekuti munyika hamuna mari yekunze. VaMukupe vanoti hurumende iri kutaurirana nemabhanga kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana mari kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Sekutaura kwakaita mutungamiri wenyika President wedu Mnangagwa, vakataura kuti ikodzero yevanhu yekuti ukaisa mari yako mubhanga unofanira kuzokwanisa kuitevera woiburisa futi mubhanga. Ende chinhu chavakataura kuti hurumende yavo vachaona izvo kuti vanhu vachawana mari yavo. Kasi chinhu chatinongoda kuyambira vanhu ndechekuti yes, tukuzviziva kuti mari hakuna, vanhu havasi kukwanisa kuwana mari yavo, but zvinhu zvachona kuti sei mari isiri kuwanika inyaya yekuti hatina mari yekunze kwenyika. Panoshayikwa mari yekunze kwenyika, vanhu havazoisa mari mumabhanga. Vanhu vanenge vakutora mari vachinotenga mumisika yepasi pematafura iya, vachitora foreign currency, mari isiri kubhengwa. Saka mari ikasabhengwa, munhu wese ari kuenda kubhanga haasi kukwanisa kuwana mari.
Icho chinomboita kuti foreign currency ishayikwe munyika ichi chii?
Nyaya yeforeign currency iri paviri. Nyika dzose dzemuAfrica, almost dzese, hadzina mari inokwana kuti hurumende yavo ishande. Saka zvinoita nyika dzose dzepasi pemuno muAfrica dzinozoenda kune inonzi IMF vowedzerwa mari kuti nyika yavo iite sei ifambe, kuti hurumende yavo ifambe. Ende iya inenge iri mari yekunze kwenyika, inoita kuti futi kuti indastry yavo ikwanise kutenga zvinhu zvaisingakwanisi kugadzira munyika mavo. Saka isusu seZimbabwe hatisi kukwanisa kuenda kuIMF. Munongoziva kuti zvinhu ukama hwedu wangu asina kunaka nemaamericans, tandisina kudyidzana kwakanaka. Ndosaka ndiri kutaura kuti takufanira kutasei kutanga kutaura nevanhu kuamerica. Iya nyaya yekuti look east, look east yaya, tofanira kutarisa kwese, munhu wese anofanira kuita shamwari yedu. Chimwe chinhu chiri kuitika futi ndechekuti makambani edu emuno muZimbabwe anga asingakwanisi kunyatsogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuzotengesa kunze kwenyika. Mukatarisa mishina yedu katanes almost 37 years dzatandiri pautongi hwaMugabe. Out of those 37 years tine 17 years dzatandiri pamasanctions. Saka zvinoreva kuti tine 17 years yatasarira tiri kumashure tichishandisa mishina yakare.
Zvino tiri kuona rimwe dambudziko itsva raakupinda muvanhu vemabhizinesi vari kuramba kutambira makadhi ekuswaipa, vanhu vachiswaipa mari dzirimo mumabhengi. Zviri pamutemo here zviri kuitwa nemabhizinesi?
Iyoyo nyaya inyaya yakashata. Munoona zvinoitika ndezvekuti isusu sehurumende tinoedza nepese patinogona kuti tivandidze upenyu hwevanhu. Vanhu vemabhizinesi, sei ndikatora izvezvi kumbare, kune kumwe kwandakatoenda taudzwa kuti kune maservice station ari kutengesa peturu, but pavari kutengesa peturu vari kuudza vanhu kuti mishina yekuswaipa haisi kushanda. Ende vanenge vachingopa zvikonzero zvakangosiyana siyana, but vari kuswera vari kureserve bank vachipuhwa maus dollar aya pachena 1:1. Wopuhwa maus dollar aya vanotenga peturu pachena. Kasi vatenga peturu aya vouya kuvanhu voti vakatengesa nekeshi. Unotoona kuti zviri kuitika nevanhu ava vanhu vekuti keshi iyayaka vanoda kuzoendesa musika votengesa, nekuti vanzwa kuti musika weblack market weparero market uyaya unokwanisa kutengesa keshi yako. Saka ndo zvatinotaura kuti vanhu vakadaro havasi shamwari dzedu dzenyika.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura vari parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Mumwe murimi wechichena va Robert Smart avo vakanga vatorerwa prize round namufundisi Trevor Mananga panguva yaitonga nyika na Robert Mugabe vanoti vanofara kuti vadzokera pa prize ravo. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi akashanyira prize rava Smart riri kwaRusape ndokuti panyaya inotevera.
Pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vaSmart nemhuri yavo papurazi ravo reLesbury Estates iro riri makiromita 26 kubva mudhorobha reRusape. Vashandi vavaSmart avo vakange vasina chokubata kubva zvakadzingwa vaSmart papurazi navamanhanga vano vemufundisi wechechi yePentecostal Assemblies of Zimbabwe vakabatana nevagari vemunharaunda yamambotandi vachichingamidza vaSmart avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi. VaSmart vanodai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We now going to go forward. We don't look backwards, we look forward. Sumuka farmer, Sumuka community, wese kuita basa mushimushi to grow crops for chikafu. And we're going to go forward to bring investors here. Mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wese, ii plani banka.
Mumwe wevaishandira vaSmart vasati vadzingwa papurazi apa amai Joyce Chimombe vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vaSmart vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi reLesbury.
Inini ndafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina na baba namai vakafa. Ndabva kufara ndipoko nangu chokuita nekuti pamba panani pandiri izvozvi panandiri ndandichitya vanhu vemusha kuti chii pamwe wacho muri munhu wemuri ndini ndakaiswa mabhuku fondi ndakaiswa namusisi matanda kushanda kwandakaita kare ndiri panzvimbo pane izvozvi fondi vanondondiziva.
Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheLesbury Primary School vaGodwin Chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navaSmart changa chava kuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa vaSmart. VaChiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vaSmart papurazi ravo.
Ndingati impacti yechikoro yanga iripo zvazvashata kuti one takati ne running water it was no longer there tatine takaita problem takaita challenge yematoilets akakuitsika last time muna December because of that rain season saka Mrs. Smart vakadzingwa. He has just started construction of the toilet. There was one gum. Paga zingwa that was started. And up to now have not completed it. We don't have running water. But I don't work on my toilet. Tagadu to Cheram Brahu with about a K from the school. Sagavana disabled my lessons if you Cheram Bura. You work some toilets.
mumwe mwana wechikoro anogara mubhukure kwamambo Tandi Vimbai Chimombe uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro cheLesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi futi dzichirira papurazi rava Smart.
Prazi roi pangwa parakangotorwa kudzidza kwangu kunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofoka so nepanapa saka pa pasina kuwanoenda kunoshanda saka vamwe vana vangu vatongogara mumamisha vasaende kuchikoro zvakungokunzisa kuti vana kuti musikanzi vakangu wandawandawo even isusu vachoona kuti tambirwa sangashande panapa zvino zvakutotomiwa pakuti school fees yachona yenge yakunetsa pakuti vabereki vanokwanisa kupiwa school fees newe nehama yake inoshanda panapa ma school fees anobhadhirwa kuchikoro saka pakangotiwo prazi kudzidza kwacho kwangu kunetsera kungu kuita zvekungotamburirawo zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro aita sei but hapa pasinyatsona education yakanyatsananguka pakazonyora kuti majuni 7 paiti vana vari mizemu vachinyora futi dzichirira kuno kundofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonzisa pane vamwe vana vasinozobuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingorinawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wava Smart vaDarren Smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vashanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi hamene tikurote here uchipati chipati here but first tikutende chaizvo chaizvo His Excellency President Mnangagwa. Ne Governor yangu wedu andiniga Honorable Monica Muchang. Ne Minister of Lands Mr. Mukoi, Provincial Lands Officer ndiyarubatira chaiyo. Zimbabwe Defense Forces, Army Yacho, ndiri kutenda chaizo. And Pastore Mambo, ndiri kutenda imimi Mambo, chaizo. Ne community, ndiri kutenda imimi, wese, ndawapuwa support yakawanda. Andini ka, if it was pachirungu, kani imimi hakuna, if it wasn't for you, andizoki. Andini ka. Saka dzidzo babu wangu taura nyaya ati first and foremost kuita production kusimudza prize panapa kusimudza nyika ati ma jobs andiriga nzara inopera chikoro inosimudza andiriga andiri kuona vanhu vati hey hatina chikoro ma school fees ati tirikuona ati from the primary kwenda ku secondary ku university ka kwenda pachikoro andiriga. Saka iyi nyaya yacho ndiri kutenda iyi mimi. Please, that tender, my dear bachelor, I'm going to change it. Amero, Tara, see the Tazoga.
Mumwe mugari wemunharaunda yamambo Tandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara papurazi ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa papurazi apa.
Vamuzvati vakatora chibage chemurungu fodya dzemurungu property yemurungu matractors mainputs anga ari pano vakatora ese vachinoviga mamwe achakazowanikwa ari kumba kwavo zvinhu zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke.
VaSmart vanoti vachatotsvaga mari yekuti vatange kuita basa papurazi apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika papurazi iri. Sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union of Zimbabwe rinoti varimi vechena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa mapurazi avo pasi pechirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 kwarusape ndiri Thomas chiri pasi.
Chikwata cheFC Platinum icho chiri kumirira nyika muCAF Champions League chakanda mambure acho kunze kwenyika senzira yekuedza kusimbisa chikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kuongorora vatambi vatatu vabva kuZambia, Ghana neCameroon. Kuona kuti vanokwanisa here kusimbisa chikwata chavo vakatarisana nemitambo yeCAF Champions League. Umo vari kusangana nePrimeiro de Agosto yekuAngola munharaunda yekutanga. Mutambi wekuZambia, Shadrick Mayembe, abatana na Ibrahim Dauda wekuGhana na Albert Eyonde wekuCameroon. Avo vari muzvishavane kugadzirira nechikwata ichi vakanangana nemitambo yemuAfrica pamwe nekuedza kudzivirira mukombe wavo weCasual Laga Premier Soccer League. Chikwata ichi chiri kutsvaga vatambi vanokanda zvibodzwa mushure mekunwisa zvibodzwa zvishoma shoma pasi peDynamos, Ngezi Platinum Stars neCapes United, kunyange hazvo vakatora mukombe weLeague. Murairidzi wechikwata ichi Norman Mapedza anoti ave kutarisa vatambi vekunze kwenyika mushure mekuona kutambura kuona mambure kuri kuita vatambi vemuno. Mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa muZimbabwe ndiDominic Chungwa weCapes United, uyo akakanda zvibodzwa gumi nezvino mwe chete mumitambo makumi matatu nemina. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa anobvumira naona Mapedza kuti vatambi vemuno vari kunetseka kuona mambure kunyange hazvo mikana yokanda mambure iri kuwanikwa yakawanda.
Ivo vanhu vari kugwehesa zvibodzwa mazuva ano idambudziko zvatiri sevadzidzisi venhabvu, asi mukana wacho wekuti mabhora ava anopinda anenge aripo.
FC Platinum iyo yakatora Raman Kutsanzira kubva kuIslanders inonzi iri kuedza zvekare kukwezva Christian Epupa weCameroon, uyo anga achitambira Dynamos mwaka wapera. Pari zvino kugona kunenge kudada yakwanisa kutenga Libert Chakoroma kubva kuNgezi Platinum Stars naJameson Mukongwe kubva kuBlack Rhinos mushure mekurasikirwa naGerald Takwara, uyo akaenda kuAjax Cape Town yekuSouth Africa. Chikwata ichi chiri kuda zvekare kutenga Lawrence Mhlanga kubva kuChicken Inn. Kugona kunenge kudada inofanira kuunganidza chikwata chayo cheCAF Champions League musi wa 31 zvita usati wasvika, apo vanofarira kunyoresa vatambi vavo neveConfederation of African Football. FC Platinum iri kutarisira kuita kana kudarika zvakaitwa neCapes United, iyo yakasvika mumin league stage yeCAF Champions League gore rino. Mukuita izvi, Capes United yakapiwa mari inoita iyo zviuru mazana mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Moyo wangu noreketa unoda kukupepeta, love yako inopepeta saka ndoda kukuchengeta. Every day unoniseketa zuva rangu unojekesa, nyangwe zviganirengesa ndiwe wacho unonipengesa. Mina nawe mele tanane, opasla lode. Mina nawe sivele ngane, oh. Baby, when I see you, know it's a benge benge. If I could only feel you, zino nzwa kenge kenge. Moyo wangu no ita marutuja, pese nino nzwa kukuda. I've been looking for you.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. VaConstantino Gouveia Chiwenga navaKembo Mohadi vadomwa sevatevedzeri vemutungamiri weZanu munongedzo mukuru wekuti vaviri ava vachaitwa vatevedzeri vemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare manheru anhasi na7 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva za6 AM na2 PM. Tiziviseni kutumira tsamba mbozha kustudio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kuchinzwa pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gandhi.